ndini marvelous mhlanganya huye ndichitsi hei nomi sore na uzedu za nasi chishanu kumiguru 13 2017. Vanu vorara kumahofisi ekwa mudzviti mumatunhu avo vachida kutora zvitupa izvo vari kutadza kuwana uye vamwe vachibvisiswa chioko muhomwe kuti vapiwe zvitupa. Zimbabwe Electoral Commission inoti yakagadzirira zvakakwana chirongwa chebiometric voter registration panguva iyo vanhu vakawanda vari kuenda kunonyoresa kuvhota vari kuti zveke haina kugadzirira zvakakwana. Zimbabwe Energy Regulatory Authority inoti vanhu vakawanda munyika vava kushandisa gasi pane magetsi sezvo magetsi ari kuvadhurira zvakanyanya. Nyanzvi munyaya dzezvekufambiswa kwemashoko padandemutande dzinoti kuumbwa kwebazi idzva rinoona nezvemhosva dzinoparwa paindaneti munongedzo hweurongwa hwehurumende hwekuda kumbunyikidza vanhu kuitira kuti vasatumire mashoko padandemutande vakasununguka. Sangano rekwamurewa rinochengeta nherera reheza Chimoga Open Care rinowana rubatsiro rwemari rinoita zviuruzana zvemadhora kubva kuhurumende yeAmerica. Muchirongwa cheLive Talk naATN tiri kutarisa matambudziko ari kutarisana nevanotengesa mumigwagwa. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7 shandisai WhatsApp panhamba dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne4930 kHz pashortwave mazuva ose. Pachirongwa chedu cheLet's Talk ngatikurukurei chamunopakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye paFacebook page yedu yeVOA Shona tichange tiri kunzwa kwamuri vateereri kuti muri kubata sei zuva rino rechishanu. Tichange tichinzwa kwamuri kuti ndedzipi nomhanzi dzamunofarira uyezve kumoresa hama neshamwari. Musakanganwa kutifarira paFacebook page redu reVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.